mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 2 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matatu nevana 1234. Hurumende inokurudzirwa kuti itsvagewo mushonga wenhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19. Veruzhinji vanoyambirwa kuti vagare vakachenjerera sezvo mvura zhinji ichitarisirwa mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri ane makumi matatu nevana 1234 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevanomwe 17 nezuro. Vanhu zana nemakumi matanhatu 160 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi manomwe 470. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevana 114 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 33,548 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu 26,583. Zvichakadaro apo nhomba inosvika miriyoni imwe chete yeCOVID-19 yakasvika muSouth Africa nezuro. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vashandi mubazi rezveutano munyika vanokurudzirawo kuti hurumende yeZimbabwe itsvagewo nzira dzekuti nyika iwanewo nhomba iyi kuti vashandi vemunyika vabayiwe kuzvidzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vadongo.
Handinatsoziva kuti ichokwadi here kana kuti hachisi, asi ndo zvatiri kunzwawo kuti Minister of Health vari kushanda vachiedza kutarisa safety yemavaccines nemamwe malogistics so that vanokwanisa kutanga kureceive madeliveries emavaccines.
Sevashandi vemuzvipatara muri kuzvitambira sei?
Chishuviro chedu, chishuviro chemahealth workers, chishuviro chemunhu wese, tinoku tarisira kuti sezvo zvinhu zviri kuitwawo nedzimwe nyika, tikwanisawo kunga tichiona vaccine, tichikwanisawo kuzokwanisa kufaita zvakanaka chirwere cheCOVID-19.
Vanhu vakamirira kuuya kwenhomba iyi. Muzvipatara umo mune zvikwanisiro here zvekushandisa kana kuti aya maPPEs?
Nyaya yekuti maPPEs kana kuti zvinhu zvekushandisa paCOVID zvakutanga kuuya munyika kutozvinzwa ikoko. Hatisati ane masainzi mumahospitals, hatisi kuzviona. Kana taakuzviona tichanga tichizvitaura. Izvo zvatingatauri zvinhu zvatisiri kuona. Takamirira nemaziso matsvuku sevashandi vehurumende wezveutano kuti mende iite nokukasika kuunza zvinhu zvekushandisa kunyanya mapPEs kuti tidzivirire mahealth workers edu nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zvinodiwa sezvo tichiona kuti denda iri ratekeshera nyika yose zvipatara zvose kunyangwe zviri kumaruzevha kumarural areas edu kwakutowanikwa mapatients vari kuadmitwa pamahospitals vari kunida oxygen vari kunida isolation vari kunida zvinhu zvakawanda zvinodiwa zvecovid.
Zvakakosha sei kuti vaone zvikwanisiro izvi?
Kuuya kwezvinhu izvi kungabetsera kana kungakasika kuitira kuti zvikwanise kudistributwa kumaprovinces nokumadistrict kwese kwese kutingava tinako nokuti kwese kwese kwakuwanikwa denda recovid-19. Saka ndozvinhu zvatiri kutarisira kuti hurumende iite.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezuro yakazivisa kuti vanhu vese vezera vari muSouth Africa vachakwanisa kubaiwa mushonga wenhomba kana kuti vaccine wekudzivirira chirwere cheCovid-19. Gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano vaZweli Mkize vakange vambozivisa kuti South Africa ichangobaya mushonga uyu pazvizvarwa zveSouth Africa chete. Mushure mukushura zvikuru, mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vanhu vakuru vose vari munyika iyi vachabaiwa mushonga uyu zvisinei kuti zvizvarwa zvenyika ipi. Sangano reHuman Rights Watch iro rakashoravo zvikuru hurumende yeSouth Africa rinoti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitwa. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti sangano ravo richange rakatarisisa kuona kuti South Africa inoita zvayavimbisa kuita.
Mukuru wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vazotaura ivo kuti munhu wese ari muSouth Africa, munhu mukuru abva zera, achapuwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 zvichisiyana nezvainge zvataurwa ne Gurukota ravo rezveutano vaMkize. Mushure mekunge vanhu vakawanda nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira redu ashora pachena kuti yanga isiri pfungwa yakanaka kuti zvinonzi zvizvarwa zveSouth Africa chete ndo zvingawane nhomba inodzivirira COVID-19. Tinozvitenda mashoko avaRamaphosa kuti munhu wese anofanira kuti awane nhomba iyi.
Mune chivimbo here chokuti South Africa ichaita zvairi kutaura izvi?
Chasara chinofanira kuteverwa ndechekuti pawane vanhu vanenge vachicherechedza kuti zviri kuitwa here, nekuti South Africa ine kazhinji hunhu hwekuda kuita rusarura ganda rusarura ichisiya vanhu vanenge vari kune dzimwe nyika vari mukati meSouth Africa. Saka tichada kuti tirambe tichiongorora tichitarisisa kuona kuti zvavimbiswa zvakavimbiswa navaRamaphosa zvichaitwa here kana kuti kwete.
Kana Human Rights Watch ikawana kuti South Africa haisi kuita zvayataura izvi, munoita sei nazvo?
Kana zvichinge zvisina kuitwa, vanhu vachinge vaona kuti aiwa havasi kupuwa nhomba kune rusarura ganda, totaura zvenizwi riri pamusoro kuti munhu wese awaniswe mukana, nekuti denda recovid-19 harisarudze, haritarise kuti une chitupa chakadii, idenda rinongobata munhu wese zvake. Nekudaro tinogamuchira mashoko ekuti nhomba iyi ichapiwa kumunhu wese ari muSouth Africa, munhu akafanira anenge abva zera.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Rinoona nezvamamiriro ekunze Met Department rinoti veruzhinji vanofanira kugara vakangwarira sezvo mvura zhinji iri kutarisirwa kunaya mwedzi uno wakukadzi. Mutauriri weMet Department vaTeachers Nyemba vanoti vari kuyambira veruzhinji kuti vasaedza kuyambuka nzizi dzakazara, vachiti vari munzvimbo dzinozivikanwa kuti dzagara dziine dambudziko remafashanu vagare vakangwarira. Vazinyemba vanoti kubva nhasi matunhu anosanganisira Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, ari kutarisirwa kuwana mvura yakawanda ichange ichinaya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri weStudio 7 na Vazi Nyemba.
Aishokwadi zimene kutenda sadenga nenyaya yakunaya kuri kuita mvura zvakanaka asi iri mvura iyo iri kuunza matambudziko atinongoziva chese tese matambudziko ekuti tikuona vanhu vari kukurwa nenzizi vachida kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara zveizvo zvinhu zvatikukurudzira vanhu kuti veduwe warirai matambudziko amunogona kusangana nawo akadai gore rino sekutaura kwandaita mvura yanaya chaizvo tiri kutarisira zvakare iwo mazuva ano kuti mvura ichange ichinaya zvikurusa saka izvozvo zvinenge zvachienderana nekuti nzizi dzinenge dzichizozara mafashama vachizova ndiwo inonge ichingova nyaya kunyika yakafararira
tichitarisawo iye zvino ndehape matunhu amungati angadai achine njodzi yemvura inenge ichitariswa kunaya yakawanda
anengati pane matunhu tiri kuona kuti mvura iyi iri kunaya nzvimbo dzakawandisa kuburikidza nyika yese saka kuti ndiite matunhu aya ndo achange ane mvura yakawandisa ndingatikanganise ipapo asi chandinoda kutaura ndechekuti mvura iyi ichawanika munzvimbo dzikatiwandei saka veduwe veruzhinji tinokukurudzirai kuti munge muchiteerera idzo nhaurwa dzatinenge ichita isusu vebazi remamiriro ekunze zvakare nokunge muchicheceredzawo kuti mukufamba menyumo kwakamira sei musadarike kana kuti musayambuke dzizi dzine mvura yakawandisa ava vashairi vedzimotikari zvinozoitika ndechekuti mukudandingati kukurosa mvura marivers anenge ari fladidai munhu unonge uchizvinyepa uchiti ndiri mumotikari saka ndiri safe chingade kukurudzira kuti mvura yakafanana netatingati 30 centimeters iri depth yemvura inokwanisa kukukura motikari hombe iyoyo saka veduwe ngwarirai mvura iriko mvura iri kunaya nzvimbo dzakanyanyisa ende tichitarisa zvakare mamiriro ekunze mangwana kana kuswera mangwana tikuona kuti mvura ichange yakawanda kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nematabeleland north south nemasvingo ikoko saka ngwarirai veduwe murege kukurosa nzizi dzakazara
injodzi ipi iri kunyanyowandirawo vanhu
awa njodzi yatinongoziva ndozvikungoitika kaunonge uchizongoverenga mumapepa akawanda wanda kuti yeuwanzwa kuti munhu vanhu ava kukurwa nemvura vanhu vaita marundi pachirungu vachida kuyambuka nzizi saka ndo matambudziko ari kuwanika yakazhinjika zhinji pamusoro pazvo pane matambudziko ekuti kurohwa nemheni matambudziko ekuti dzimwe nenguva mvura iyoyi inogona kuuya ine mhepo yakawanda kana kuti mhepo yakasimba izvozvo zvinogona kutora marata edzimba zvichiwedzera kuta matambudziko aya ari kuwanikwa mune ruzhinji kunyanyanyanya nemawandiro emvura yaya so ndo zvimwe zvinhu zvikuwanika izvozvo kuburikidza nzizi dzinenge dzakafashira kana kuti madhamu atakungonzwa kunzi pane madhamu azara mamwe aakunzi aputsika ruzhowa kana achibvumidza kushandisa zvizwi iroro izvozvo ndo zvinenge zvikuwanika panyanya pemwaka uno wekunaya kwemvura yakawanda kudai
avo vange vari mutauriri wemeteorological services department of zimbabwe vatich zinyemba vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti mangwanani anhasi richaendesa gwaro renyunyuto kugurukota rinoona nezvavashandi vaPaul Mavhima. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti hurumende yakavimbisa kuti ichabuda negwara richatevedzwa rekugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi musi wa3 ndira 2021 usati wapfuura vachiti hapana chakati chaitwa uye hurumende yakangonyarara. Tichienda pamhepo, mibvunzo yatatumira kuna vaMavhima yange isati yapindurwa.
Minister wePublic Service Commission vaPaul Mavhima vakazivisa vakavimbisa kuti National Joint Negotiating Council ichange yaburitsa roadmap yekudzorera mari dzemasivil servants dzakanga dzabiwa nehurumende muna 2018 kuti dzidzorerwe pavalue yadzo yaticha iri minimum USD 520. Takataka dzi roadmap ichange yabuda musi wa31 January 2021, nhasi kwava musi wa2 February, asi hatisati tawana roadmap iyi. Isu hati hatina kukumbira roadmap kubva kuhurumende, tikakumbira mari kuti mari yedu yatanga tabirwa idzorerwe. Saka hurumende yaane chikwereti chedu chezvinhu zviviri, apology yekuti nyebera kuti ichagadzira roadmap kusvika musi wa31 January. Chechipiri, mari yedu yatagara takabirwa yatiri kuti ngaidzorwe izvezvi kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu, tikwanise kurarama upenyu hwedecent sevanhu vari kushandira nyika yavo.
Makambo svitsavo here shoko kuna vamavhima pamusoro penyaya iyi uye vakati
kutotura gwaro makuseni ano kuhofisi kwavo tichivarangaridza mashoko avo, tichivarangaridza maobligations avo atinoti zvatinotarisira kwavari ivo semunhu ari kutungamirira nyaya yekushanda kwedu tichitandira hurumende. Tinotarisira kuti tichange tichizonzwawo kuti ivo vanoti, asi isu hatiwanzo hatizonete kuramba tichivarangaridza.
Munotarisira mhinduro kubva kwavari zvarini?
Kunyora kukaramba kutiramba kushanda, tine nzira dzakasiyana siyana dzatinoshandisa kuti varambe vachirangarira mashoko avo avakatsunga ega nemuromo wavo kuti vachazenge vachiona kuti pane roadmap yekuti tipiwe mari by 31 January.
Sangano renyu riri kunyunyutavo pamusoro pevana vechikoro vakatadza kunyora bvunzo. Chii chakaitika vamasarauri?
Vana vazhinji vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 dzanovember 2020 tichitarisa kuBulawayo province. Vana vanodarika 500 vakakundikana kunyora pavana vanga varegistered vari almost 14,000. Izvi zvinomirira almost 4% yevana vakakundikana kunyora. Ndo zvimwezvo kune dzimwe nyika dziri kumaruwa nhamba yevana vakakundikana yakatowedzera kudarika ipapo. Zvazvinoreva ndezvekuti vana vazhinji vakundikana kuwana right to education nenyaya yekusagadzirira yekusaita urongwa hwakakwana hwatakataita senyika kwekuchengetedza kodzero yekudzidza kwevana panguva yedambudziko reCOVID-19.
Sei sangano renyu risina kugara rataura nehurumende pamakange maona kuti pamwe zvinhu hachizofamba zvakanaka?
Isu samogamete rotisa zvinyera kuZimbabwe takagara tazivisa hurumende kuti imire matakanana ekunyoresa vazamanishon panguva yavaiziva kuti vana vanga vasina gadziriro, dzimuseki yanga isina gadziriro, vabereki vanga vasina kugadzirira, zvikoro zvanga zvisiri safe. Izvo zvakazoita kuti hurumende yakaroma musoro ikaenderera mberi ikaita chindini ndini ikanyoresa mazamanishon aya zvaita kuti vana vazhinji varasikirwe. Tikutarisa chero zvikoro zvikavhurwa, vamwana havachakwanisi kudzoka kuzvikoro nenyaya financial crisis yaveko yakonzerwa COVID-19 nekutarisawo zvakanyanya kuti vana vazhinji vatone zvimwe zvavanga vakuita zvisiri kudzidza zvakasanganisira kuroorwa nekuindira madrugs nekuita child labor, zvinhu zvichakanganisa vana vazhinji kuti vadzoke kuzowana dzidzo.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mwedzi wakukadzi gore rega rega, America inopemberera vanhu vatema veAmerica vakaita zvinhu zvikuru uye vakabudirira mune zvavaiita muupenyu hwavo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Black History Month 2021 yavafadza nekuti mwedzi uyu watanga panguva iyo amai vechitema vekudunhu reGeorgia Stacey Abrams vadomwa kuti vave umwe weavo vanogona kupiwa ruremekedzo nemubayiro weNobel Peace Prize, zvichitevera basa ravakaita rekudzidzisa nekukurudzira vatema pamusoro pekuvhota. Basa raamai Abrams rakabatsira kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vave munhu webato reDemocratic Party akakunda muGeorgia musarudzo yemutungamiri wenyika kubva mugore ra1992. Basa rakaitwa naamai Abrams rakakonzerawo kuti bato ravo reDemocratic Party rikunde musarudzo dzeSenate muGeorgia.
Ndiyo imwe yatingatisu recognition kana kuonekwa kuri kuita mabasa avatema, nokuti kutongonzi wanominatwa paNobel Peace Prize unenge mabasa ako anenge aonekwa pasi rose. Munhu wakakwanisa kurekruta vanhu kuti varegiste kuvhota muAmerica, vagovhota vatema navarungu pasina yowe yowe kana kuti mademonstration kana chii. Zvinoreva kuti munhu unenge achida kuti marudzi ese vave noruwadzano kuitira kuti nyika ikwanise kubudirira, vashandire pamwe, asi kwete nenzira dzezvikoroni aiwa nenzira dzokuvhota kana paina ma election kuti munhu wese ugava munhu wa America kana ukuzibawo kana nyika ipi zvayo inoitwa ma election akange atora mweya kana mabasa ama Stacey Abrams kudzidzisa vanhu nokukurudzira vanhu yadzo kuvhota idzi nokukurudzira uri pakuvhota zvinoita kuti pasi rose kana kuti nyika inatsokubudirira vanhu vava kushandira pamwe chete saka mucherechedzo mukuru zvikuru wokuti amai Stacey Abrams vokugeorgia kukuatlanta uko vavanziwo vaivaenda mumakwiko wokuti vapiwe mubayiro wenobel peace prize unova mubayiro mukuru zvikuru pasi rino usati wambonyanya kupiwa munhu wechitema kunyanya munhu wechikadzi achiri mudiki zvaakaita izvozvezvo ndo zvimwe zviratidzo zvokuti vanhu vatema tinokwanisa kuita zvinhu zvinogona kuchinja pasi rino rose
muchidimbu profesa sokuona kwenyu shungu dzokuita basa ravari kuita iri vakadzowana kupi amai Abrams
vakadziwana vaona kuti vanhu vechitema ruzhinji rwacho vanozvitarisira pasi kunyanya kana taakuenda kuvhota muno muamerica tinoona kuti vanhu vechitema vazhinji havadi kuvhota vachingoti izvo ndezvavo nyange zvikavhotiwa zvakati vasingazivi kuti kuvhota kune simba pasi rinei kuvhota unenge uchivhotera zvakawanda zvimwe zvinhu zvinozokubata iwo pachako saka ndo zvakavapa shungu kuti aiwa rekai ndidzidzise vanhu vangu kunyanya vechitema navamwe vemamwe marudzi vasingahwisisi simba rokuvhota kuvhota uku hakuna kuuya mahara kwakatofira vanhu vachirwira kodzero yokuvhota zvokuti munhuwo chero munhu uri pasi rino ukapiwa mukana wokuvhota unofanira kuvhota asi kuti voruzhinji vanga vasingazvihwisisi izvozvo muno muamerica kana pasi rose voruzhinji havahwisisi kuti kuvhota ukwatonzindai munovhota hakuna kungouya nyore kunyanya kuvanhu vatema mungava muno muamerica kana kuzimbabwe zvekare vanhu havana kungokaruka vachinzi vhota vava vasingavhoti nechikaro vatema muno vakadzi muno saka navapiwa kodzero iyoyo yokuvhota ishandise ndo zvakavapa shungu izvozvo kuti vanhu vazhinji havasi kutomboziva kuti kuvhota kunogona kuchinja upenyu kuvhota kunogona kuchinja zvekare nyika yose ive ichishandira pamwe chete
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi vachinyora patwitter pavo Zimbabwe Republic Police inoti madzimai matatu anoti muzvare Joana Mamombe Netsai Marowa naCecilia Chimbiri vakasungirwa kuratidzira panze pehofisi yemapurisa uye vange vachishandisa motikari isina manumber plates mapurisa anoti vatatu ava vaishandisa mashoko anonyadzisira vachituka mapurisa asi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakanyorawo patwitter paro kuti mushure mokusunungura Netsai Marowa mapurisa akapomera Joana Mamombe naCecilia Chimbiri mhosva yokutadzisa mapurisa mukuita basa ravo yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
mazera sei pastudio 7 zvinhu zvinosvodesa zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinosvoresa kungoti the problem is that vatine utungamiri unongozvifunga ivo but nyaya itoda tinofanira pandee kuti timbofunga kuti vanhu vakagwira nyika nombanya kunokwira makomo vachinayiwa nemvura only to turn the country kuti ive looting ground yekuti inobiwa maresources vanhu vachiedza kudhevelopa nyika yavo iko zvino vanoti kana vakagwara vanospenda a lot of money vachinora people kunze kwenyika vachiedza kugadzira mahospitals avo chaivo chaivo hakuna urombe hunopfuura uye hunoitiwa neleadership yemuzimbabwe kuti munotadza kudhevelopa nyika yenyu muchipa mhosva vananhingi nananhingi izvi hazvimbopi chinyiro kunyika yedu zvachose nyika yedu icharamba ichingori kumasuro nekumasuro nekumasuro nekuda kwevanhu vane humbumbindoga vanhu vanozviti ndivo vene vezvivo asi vasina chinhu chavanonyatsogona chavanokwanisa kutendeka vamwe vavo vanotori zvirema vakaita zvirema vachigwira nyika iyoyo asi today zvirema zvo hazvichisina anokwanisa kuchengeta because vamunangagwamusadaro
Makadiko wa Shamarani Wosele Studio 7, zitandi nonzi Naiviki, inida tambura na kushushika na nina waziri kutika mkati minge Zimbabwe, ndiripano kwa South Africa, pali Mpopo hapa. Tinokumbira kumundi vunzireo kuna mnanga kwa kutuzuno sungiru wa muni ere kuti munata ura kutibo wafa, zuno shamisira ere. Wachire kavaniki mangwana wawarikuta ura mashoku wa singa ite kupometra mwoswa kumatukotera. Anuto zupira upenyo hawa kutabasire vanu. Asiwa mwavanu wariku sungiru watu watawarire kutibo wafa, zune basa ere izuzu. Zunga sungiru wa munu. Muti funzire kuti asi mutemo wacho uri mukati menyika yeZimbabwe unongoshandira vanhu veMTC nevamwe vanhu vasina mapato asi veZANU-PF vachingoita madiro mukati menyika. Mundibvunzirewo izvozvo, kana mutemo uchishandira vanhu vose vane kumangwana ngavavharirwe vakozoita sori vatongwa nemhosva. Ndo zvatoda kunzwa. Tatenda, ndatenda zvangu.
Mamukasei muri Zimbabwe, vana mukoma Jonga kandimire. Ini ndinoitwa Comrade John, ndiri paSouth Africa. Ndoda kutsigiro panhau yavamangwana yavakadai sokunotaura iyi. Inhau yekuti dei vanotaisa musoro pamwe chete kuti dei vamangwana vavharirwawo fanike zvekuitwa pana sikala. Ndokuzi hakuna anonziye ari pamusoro pemutemo, ende mutemo haufanira kutonga wakarerekera divi. Mutemo unofanira kutonga justice muZimbabwe, nekuti tiri muZimbabwe tese takafanana. Hakuna anonzi uyu anofanira kutongwa zviri pasi, uyu anotongwa zvepamusoro. Saka dai vamangwana vavharirwawo fanike zvakaitwa vanasikala, zvinoshungurudza kuti vanenge vachibudisa mashoko chaiwo chaiwo vanenge vachivharirwa. Asi vanenge vachiita hori, vachitaura mashoko akaipa, vanenge vari free vachifamba panze. Izvozvozvo hazvina kunaka. Ndo mashoko anenge ndingataurewo. Zvatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai 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 vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 munyika. Muri Zimbabwe, musakangane kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Zia ma system yacho.
Seka mboka nubwa kuna chonga imoyo. Sezo nguwe ya diapera tumbo chalisa tuange ziri muna uza nasi. Vanu wafane chuele che COVID-19 muZimbabwe. Vabenchuri chimwe chete chinemaza na maviri ane maguima tatune wana 1234. Urumende inokurudzi wakuti itwake wa mshonga we nomba kana kuti vaccine ya COVID-19. veruzhinji vanoyambirwa kuti vagare vakachenjerera sezvo mvura zhinji ichitarisirwa mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.